kwete hapana chashanduka ma members of parliament edu ari kuenda ku parliament mangwana kunotora mhiko sema members of parliament asi havasi kuzoenda kumusangano uchadaidzwa naMugabe pachanga achivhura parliament ma members of parliament edu afane kunge ariko kumusangano iwoyo nokuti isu tiri kuti vaMugabe havana kuvhoterwa zviri pamutemo
asi kavamwonzera pane vamwe vari kuti iyo paramende iri kuvhurwa yechiserei inenge iri pasi pehurumende yavaMugabe vamuri kuti imimi hamudi kuti vadare venyu vange vachienda kumabiko kwavo chii chinenge chazoshanduka
chekutanga ndechekuti isu hatisi kuwirirana nekupinda papower zvakare kwakaita vaMugabe pakapindwa zvechitsotsi zvekuba saka mamembers of parliament yedu ari kuenda nokuti tine rukudzo rwevanhu vakavhota mamembers of parliament aya akavhoterwa pamasituations anga ari unfair kwavari saka vanoenda kuparliament asi havasi kuzomirira kuteerera vaMugabe vachiparura parliament iyoyo
danho iri mucharitora kusvika riini vamwonzora
tichaita zvinhu izvi kusvika zvanaka tichaita zvinhu izvi kusvikira zvido zvevana vezimbabwe zvapiwa respect zvido zvevana vezimbabwe zvagadziriswa ende zvido zvevana vezimbabwe ndezvekuti vaMugabe vabve pachigaro
pane zvingatarisirwa here kuitwa nebato renyu tichitarisa iyo nyaya yekuti muri kuramba kutambira kugadzwa kwavaMugabe
pane zvakawanda zvichaitwa nebato redu zvichaitwa nevana vezimbabwe tichazoparura urongwa hwatinahwo munguva pfupi iri kutevera
zvii zvimwe zvamungakurudzira vana vezimbabwe pamusoro pedanho renyu rekuti vadare vasadyidzana navaMugabe pakugadzwa apa
tiri kuti kuvana vezimbabwe kunyanyanyanya vana veMDC ngatirambe takabatana ngatirambe tichiita misangano yatagara tichiita ngatirambei tichitaura navanhu shanduko iri kuuya istruggle toda kuti tikwanise kuti zvinhu zviite zvakanaka hakuna chinouya kubva kuhurumende yezano mabasa haasi kuzouya urombo hausi kuzoenda mvura nemagetsi zvicharamba zvichingoenda saka kutambudzwa kwavana vezimbabwe kucharamba kuripo ngatirambe takabatana.